Kanzurawe Gutare Mutare vachimirira Ward 13 mumusha wechikanga amai Monica Nkwada vaudza Studio 7 kuti mbavha idzi dzarura mare sezvo dziri kukwachura chero chadzinenge dzasangana nacho kubva kusimbi dzinovhara makomba epombi dzinofamba nemvura netsvina kusvika kupombi dzemvura. Kanzura Nkwada vanoti misoro yepombi dzemvura iri kubiwa zvakare muzvimbuzi zvekanzuru zvinoshandiswa neveruzhinji uye nemudzimba dzevagari. Kanzura ava vanoti zvimwe zviri kuparadzwa nembavha inzvimbo dzaisitandarira vana idzo dzavanoti dzangosara dzangova marangwanda simbi dzemizerere nezvimwe zvabiwa zvichitengeswa.
Zviri kubiwa zviri kusanganise tambo dzemagetsi vanhu vachitsvage kopa zviri kunyanya kuitike munzvimbo dzakakomberedze kunana Murambi kunyange nemuguta chaimo kudowntown kuna ana Jameson Street makopa cables ari kubiwe zvakanyanya zvirubva zvakonzeresa kuti muguta remutare muite rima. Tiri kusangana zvene dambudziko revanhu vari kuba mavhauze emvura tiri kusangana nazvo kakawanda.
Mumashoko avo kuvagari munguva ichangopfuura vakafanira kubata chigaro chamabharani weguta remutare vaBlessing Chafesuka vakati nyaya iyi ichiri kuongororwa kuti paiswe mutemo unorambidza kutengeswa kwesimbi dzekanzuru nemunhu asina mapepa abva kwavari. Mashoko aya atsinhewa zvakare nemutauriri wekanzuru vaSpren Mutiwi.
Kanzuru yeguta remutare iri kurasikirwa zvakanyanya neinfrastructure pamwe chete nezvimwe zvinhu zvinoita kuti safe delivery yedu iendere mberi. Saka nedambudziko guru remvura iri kurasika muguta isina ari kubhadhara. Vamwewo vari kuvandalize kunyange even maroad signs chaiwo chaiwo.
Mumwe mugari wemamutare vaGodwin Stole vanoti nyaya yekubiwa kwesimbi muguta kuri kuisa vagari munjodzi kunyanya kune vechidiki vanozotarisana nekuwirira mumakomba anenge asiyiwa akashama zvivharo zvavo zvabiwa.
Vamene wemasweji aya vakaona panobviswa ndozvikona mablockage akawanda.
Vaclayton Madzanya mugari kwaChigodora kunze kweguta remutare vamadzanya vanoti kubiwa kwesimbi dzinovhara makomba nepombi dzemvura netsvina kunoisa vakawanda munjodzi kusanganisira nevanofamba nedzimotokari sezvo pave nemikana yakanyanya yekuti motokari dzinowira mumakomba anozosara asina kuvharwa aya. Reverend Abbe Waziwei mufundisi weAnglican Church uye vari chipanga mazano zvakare. Reverend Waziwei vanoti vagari vanosungirwa kuwana dzidziso yekuti pave nekuchengetedzwa kwemidziyo yose yekanzuru sezvo iri yemugari wose uye ichivabatsira mune zvakawanda. Vanoti munhu wose anofanirwa kunge ari mupurisa paanenge ari pakuona kuti midziyo iyi yakachengetedzeka here kana kuti kwete.
Chatoda kukurudzira vagari veguta remutare ndechekuti midziyo yekanzuru midziyo yedu isu sevagari nekuda kwekuti tisi tinobhadhara kuti midziyo inge iripo. Saka midziyo yedu isu smart payers naizvozvo tofanira kuichengetedza zvakanaka tisingaiparadzi nekuda kwekuti inotibatsira. Angave masignpost ari muroad masimbi anobata iwayo tofanira kuachengetedza kwete kuti titore togadza zvimwe zvinhu kana totenga kusira kumascrap metals. Asi guta redu rasara risina kutaridzika zvakanaka. Angave magrills anobata tsvina kuti tisapinde madrains ngatingoachengetedza singaitisa kumascrap metals. Asi kuti guta redu gare rakanaka madraina asingavhari kuti mvura kana yonaya mvura inofamba zvakanaka. Saka sevagari ngatichengetedzei midziyo yedu isiwo tikataonawo vanhu vari kukanganisa midziyo ngatitiye tingati citizens arrest.
Simbi dziri kubiwa idzi dziriwo kugadziriswa zvakasiyana siyana munyika dzimwe dzichitengeserwazve kunze kwenyika. Ndakamirira Studio 7 mamutare ndini Lweda Moyo.